Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo sangano reEuropean Union razivisa kuti richaderedzawo rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira. Zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa mumatuck shop zvinonzi nehurumende hazvina utano neuremu chaihwo. Vamwe vakaremara vanoti kusarurwa kwavari kuitwa kwavikupa kuti vaite zvirwere zvepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica nedzimwe dzichiri kubudirira dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo European Union yazivisa nhasi kuti ichaderedza rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira idzi. Izvi ndizvo zvakaitwawo nehurumende yeAmerica nenyika yeNetherlands. Nyika idzi dzinobatsira Zimbabwe nenyika dzakawanda munyaya dzebudiriro dzehutano, utongo hwejekerere nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi Mutandiri.
Ndofungidzira kuti patiri yatingati nemuchirungu yave silly season of politics, nekuti zvinoburitsa pachena kuti nyika dzese dziri kuzama kuita rethink nyaya yerubatsiro runopiwa kuAfrica. Hadzina kunyatsoongorora nekunyatsotarisa kuti yavari kuti aidia inonyanya kubetserani.
Ko sei muchidaro vamutandiri?
Ndofungidzira kuti nyaya yeaid yanga isimbori chinhu chiri free zvekudaro kuAfrica. Nekuti kana mukaunza maresearchers kuno zvakaita sekuti vanorapa zvirwere tomboti kuDRC panobuda kana Ebola, munenge muchipreventa not just kuDRC but kwamuri as well, nekuti nyika yave global village. But more importantly, nyaya yeaid from pandakatsika ndeyekuti inonetsa kuti vanhu vafunge kuti vari kubatsira Africa, nekuti takaona kazhinji kuti aid painouya inenge ichisustain maeconomies ekuri kutobva aid ikoko. Chikafu chinenge chichirimwa kunyika idzodzo, pfuti dzavanopa kunoitika maconflict dzinenge dzichigadzirwa kunyika idzodzo. So zvekuramba muchiti tiri kupa aid zvinonetsa kuti tinyatsotsanangure, but pane maprogram ekuti anga kusurvive akaita sehealth, anga kusurvive nemari dzinobva kunze, dzinobva kunyika dzakaita seidzodzi. Kumamisa handifungi kuti kumisa aid, but kungoitawo tsinye kwekuti we don't care about straitika kumomo yanga iri kurarama nenyaya idzodzo.
Takambonzwawo vamuturi Ncube vachiti kuti vakwanise kuvhara gwanza raunzwa nematambudziko aya, vachagona kuti vabhadharise vanhu mitero yakati wande. Zvingashanda here izvi?
Kana vafunga zvekuti vaimprove vaise mataxation vaite zvinhu zvekutora mari, ngaarege kutora mari kuvanhu vasina mari. Kune vanhu vashoma-shoma vari muZimbabwe vane upfumi hunonhuhwa kuti kutu, vatisingambofi takanzwa kuti vari kubhadhara mateksi here, vari kuita sei. Zvinhu izvozvo zvofanira kuti zvijeke.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa.
The Voice of America, VOA.
Mukuru mubazi rezvekutengeserana vaDouglas Runyowa vakaudza komiti yedare reparamende nezuro kuti zvinhu zviri kutengeswa mumatuck shops zvakaita sezvekudya zvinosanganisira mupunga hazvina utano hwakanaka uyewo zvinogona kuva njodzi kune vanhu. Vakatiwo uremu hwezvinhu zviri kutengeswa izvi hunengewo husiri hwechokwadi pane zvinenge zvakanyorwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chikafu tikangodya chese chese chimwe chinochizokonzeresa maproblems down the line, zvinosanganisira zvinhu zvakaita sekufuta nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuwanikwa. So tinofanira kunyatsanzwisisa a chain of progression yezvikafu izvozvo kuti chabva kupi, chakarimwa kupi, uyezve chiri kushandiswa mapreservatives akaita sei, nokuti zvimwe zvikafu izvozvo kana zvisina kunyatsa kuongororwa zvinokwanisa kukonzeresa maproblem akaita sechirwere cheitsvo nezvimwe zvakadaro kana ane mapreservatives anofanira asimo muchikafu.
Asi muZimbabwe kamaita dambudziko Dr. Ranga rekuti vamwe vari kuti zvinhu izvi ndo zvakachipa, hakuna zvimwe zvavangaita, hurumende yoita sei?
Chandinoona apa ndechekuti it's a multifaceted approach. Of course chikafu chese chinenge chichipinda munyika chinofanira kunge chichiongororwa anyhow iroo yehurumende iyoyo. Kwozoitazve kuti icho chikafu chiri kudyiwa nevanhu munyika, pano chinofanira kunge chichiongororwa kana pokukanzuro here kana kuti ndemumabhazi here. Chikafu chinotengeserwa vanhu sezvandataura chinofanira kunge chichiongororwa. Nyaya iripo ndeyekuti hongu chinenge chakachipa, but kuchipa kwacho does it mean kuti production yacho iri up to speed kana kuti zvava zvekuti zvava kukompromisa utano hwevanhu?
Tiri kuonawo muno muAmerica hurumende itsva iripo inenge iri kuti haione kunyatsoshanda kunoita vanoita zvekuongorora chikafu ivava kana kuti veFood and Drug Administration. Munoona sei izvozvo?
Tinoona inonzi FDA, Food and Drug Administration kuno kuAmerica, inoita basa nemazvo and hazvina kutanga makore mashoma apfuura, zvava nemadecades kana makore akawanda chose FDA ichiplaya this role. Saka inenge ichimeka sure kuti chikafu chese chinoiswa mumashelves kuti vanhu vazodya kana madrugs aya anozotengeserwa vanhu ari safe for human consumption here. Saka ndinoona sekuti kulusena maregulations kana kuti FDA isakwanisa kunyatsoita basa rayo zvichakonzeresa matambudziko eutano muno muAmerica pamwe nepasi rese down the line.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica. Dare guru rinounza pamwe chete nhengo dzematare eparamende muAfrica rePan-African Parliament kana kuti PAP riri kurudzira kuti paitwe chisungo chekuti nyika dzemuAfrica dziuye nemazano ekurwisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze iro rokonzera nzara munyika dzakawanda. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wesangano iri wakaitirwa muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Pan-African Parliament ingangova ine izwi rinogona kunzwikwa nehurumende dzomuAfrica nokuti mubatanidzwa wemaparamende ose omuAfrica vachipangana mazano pamwe chete nokuumba mazano avanoona kuti nyika yeAfrica inga zvida izvo zvigobudirira bonazvo igodada nazvo
izvo zvisungo zvavanobuda nazvo mumusangano uyu zvinozotevedzerwa here nenyika dzemuAfrica
nyika imwe neimwe kuti izoita zvisungo zvinenge zvatarwa nepan African Parliament ndo painozoshayiwa masimba ipapo nokuti haina simba rokumanikidzira nyika ipi neipi zvayo kuti izoita zvisungo zvayo
saka dare rinosara rimire papi tichitarisa nyaya dzavari kukurukura nezvadzo idzi
inenge iripo pakudzidzisana kuti some Africans todini pane nhamo dzingava dziriko mazivano dzokumira kwekunze kwakungochinja chinja kuchikonzera zhara muAfrica nokuda kweclimate change iri kungotaurwa iyoyo zvekare kuti mune hondo muAfrica dzatinoona dzinenge dzichiitika dzakaita sokuDemocratic Republic of Congo kunana Sudan uko nokumwe kungokonana kune kuchiitika pamatongerwa anenge achiitwa vanhu munyika dzakasiyana-siyana tika demokrasi iyoyo pamwe chete nokubatana kwenyika dzomuAfrica kungava panyaya dzokutengeserana panyaya dzokufambirana kwavanhu
sezvipi zvamungapewo semuenzaniso zviri kuitwa nedzimwe nyika dzemuAfrica
dzimwe nyika dzakaita sana Ghana dzakaita sana Kenya dzinotonge dzavane zvirongwa zvokubvisa mavhisa kuti kana uine passport yomuAfrica ukwanise kuinda kunyika idzodzo pamadiro usina zvokuti wazobhadhariswa visa zvinova rinova gwara rakanaka iro saka pan African Parliament zvauri mubatanidzwa wavanhu wamaparliamentarians vanomiririra vanhu unochidzidziswa zvakanyanya asi kuzoti kuti uve nechisungo chokusunga nyika isingatevedzeri izvozvo ndo panenge pototi netsei papanogona kunge vakutozokwira kudare guru reAfrican Union kuchingova kupangana mazano pasina simba rokuforceredza
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Vatereri echino ichiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye pafacebook page mazuva ose kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya pakanzi follow munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona Vamwe vakaremara munyika vari kuchema-chema kuti vanosangana nematambudziko ezvirwere zvepfungwa zvinokonzerwa nekufungisisa apo vanosangana nekusarurwa muupenyu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa pamusangano wakaitwa nesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DUST mumasvingo svondo rapera. Mumwe akataura pamusangano uyu ndiamai vimbai munyaradzi vekwachivi vane usope. Vanoti dzimwe nguva vakaremara vanobatwa chibharo asi hapana matanho anotorwa neveukama zvinova zvinozovakanganisa mukufunga.
Nokuti mukatima tinogara vanhu havatikosha havatitarisi zvakanaka vanotidzikisira. Saka ini ndikasangana nemunhu andimbonyikidza pamwandibata kundi tamukadzi zvati pasina kutendera ndikafunga chirege ndinoripota kuna namai kuna namvakoma vanhu vavati aiwa ndisekuruva zviita saka zvinoramba zvondidya moyo zvoramba zvondidya mufungwa zvopesa zvita kuti ndidevelope mental health mandiri saka tinoshayiwa rubatsiro
vamwe vakaita savapurazeni chakata vanofamba nemadondoro vekwanyashani kubhohera vanoti nyaya yekunyombwa inovaodza moyo
mashoko avanotaura kuti anenge achitibaya pamoyo anongozoti kamunhu ukabaya pamoyo moyo unobaya pfungwa pfungwa dzobaya mufungiro nematauriro saka kazhinji zvinowiswa nenyaya yekuti maonere mataurirwe kana madaidziro atu mazita emadunhu wamutidaidza nawo ndo anokonzera kuti vanhu vane urema vave nemental health
nyanzvi dzinoti vamwe vakaremara vakanganiswawo pfungwa nekushandisa zvinodhaka izvo zvatekeshera munyika sangano reUNICEF muZimbabwe rinoti vakaremara vanoita zvirwere zvekufunga zvakapetwa runa vachienzaniswa nevasina Vachitaura pamusangano uyu, amai Agnes Gurune, vekwa Mucheke Masvingo vanoti, vane usope, vanoita zvirwere zvepfungwa nekuti, vanogara vachityira upenyu hwavo nekuda kwemafungiro evamwe vakaipa.
Nemamitha gara ari kwaya kuti kunonzi munhu akauraya munhu ane albinism anoita mari kana kunoredza hove hameno kunze kwenyika vachishandisa mamwe mapatsi eskinhead. Then chimwe chinhu ndechekuti unobva waafektika zvakanyanya even paune uchifamba musociety zviya. Une uchingofunga kuti saka izvi vanhu vachindiona. Vandonwa sechikwambo here kana kuti sechinhu chinoita kuti munhu akwanise kuwana mari.
Mukuru wemabasa muduct vaHenry Chivanga vanoti kubatsira vanenge vane zvirwere zvefungwa kunonetsa nekuti zvipatara munyika zvinoita izvi zvishoma.
Dambudziko nderekuti hati urongwa hwakati mbi hunoonekwa kuti vangabatsirwa sei. Toda kutenda a few organizations dzinogona kuva dzinoprovida macounseling services but vanongogonawo kuita to the extent yavanokwanisa.
Munyika mune zvipatara zviviri chete zvengoma huri Masvingo neIngucheni kuBulawayo zvinorapa vanenge vaita zvirwere zvepfungwa. Asi zvimwe zvipatara zvakaita seParirenyata Group of Hospitals, Salim Gabe Hospital neMpilo Hospital zvine mipanda inobatsira vanenge vane zvirwere zvepfungwa. Vanomirira sangano revabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ivhure mipanda yekurapa zvirwere zvepfungwa kumativi mana ose enyika.
There is at least one specialist anospecialize in psychiatry. Popota vachibetsera vabereki, for example Maruwa ndomunonyanya kuchekwa Rusi achiitawo mareferals vachiendawo kuzvipatira zvikuru zvinoshandwa nevarwere venjere handiti.
Vatizve rimwe dambudziko nderekushayikwa kwemishonga inorapa zvirwere zvepfungwa. Rimwe dambudziko riri rekushomeka kwevana chiremba vanorapa zvirwere zvepfungwa munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vange vasati vapindira mibvunzo yedu yatakavatumira kusvika pakuenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota rinoona nezvedunhu reMasvingo Dr Admo Pazakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvechenjedzo nedzidziso nekuvandudza zvipatara.
Tine chipatara chikuru Ngoma Huru chinana mazvikokota vanoziva nezvemental health ndokunenge kwakuzonorapwa vanhu. Tine mishonga, tine chikafu chinomobilizwa kuti vanhu ivavo vanenge varwara vachengetedzwe varapwe vachizodzoka kusvika vadzoka musociety.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vakasarapwa zvirwere zvepfungwa dzimwe nguva vanoguma votora upenyu hwavo. Sangano iri rinoti muZimbabwe varume vakawanda vanozviuraya kudarika vakadzi nekuda kwezvirwere zvepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatanhatu vakafa kuSudan nezuro pakadonha ndege yemauto munzvimbo inogara veruzhinji pedyo nenhandare yendege mudunhu reOmdurman pedyo neKhartoum. Mapepanhau enyika iyi anoti mumwe mukuru wemauto Major General Ba Ahmed vari pakati pevanhu vakafa. Vatauri vemauto vanoti vamwe vanhu gumi vakakuvara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nava Phil Sitole vanozikanwa zvakanyanya nerekuti Dr. Phil, avo vari muBotswana umo vakatanga kambani yavo Winning Pillar Investments inoita zvekubatsira vanhu kubata mari dzavo zvakanaka pamwe nemainsurance. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yangu yekuBotswana kunokuku ndiri kuita zvemainsurance. Tiri kuita manozi mafuneral policies, malife cover policies uye mainvestment policies. Anondwe tironga tichiti susu mafinancial intelligence, kudzidzisa vanhu kubata mari, kudzidzisa vanhu kuti vasabroke, kudzidzisa vanhu kuti kana vatambira mari dzavo hadzitambiswi. Tinovaudza maremedies acho ekuti vanochengeta sei mari, uye kuti munhu atambira mari yake zuva repay asashata face kana kusvava face, asi ari munhu anoratidzika kuti munhu atambira pay achifara.
Ibasa ramakadzidzi ramuchiri kumusha here kana kuti ibasa ramakazotanga mave muBotswana?
Ndingati zvangu iri randiri kunyatsoita here ndakazonyanyori dzidzira muno muBotswana. But zvangu ndakabva neidea yacho kuZimbabwe. Ndaiita inonzi short term kuZimbabwe. Short term ndiyo yemaproperties, zvana motikari, dzimba, mbedha, mafoni zvichidaro. Saka ndauya kunoku ndopandakazochinja kuita iyo toti life cover insurance zvinosanganisira iyo mafuneral mapolices andataura nemalife cover andataura nemainvestments aya andataura ayo. Saka no ndakazosimuka kunyatsobuda pachena kuti ndine chipo chakaita sei ndave muno.
Muri kutambirwa sei nezvizvarwa zveBotswana? Nokuti unonzwa kune dzimwe nyika vachinyunyuta kuti vekunze vari kuuya vachitorera mabasa.
MuBotswana handidi kunyepa, hatina hedu maproblems akadaro akanyanya. But iwo sezvounoziva kuti nyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo, ukangotedzerawo mutemo womuno unogara zvakanaka. Sokutiwo pane mabasa ekuti aya ndeemalocals hamukwanisi kumaita imimi, zvinongoitwawo chero anywhere any country kutiwo mabasa aya ndeemalocals. Saka munofanira kuti muzive kuti aya mabasa emalocals aya isusu hatifaa kumaita. Saka hatina dambudziko zvaro neBotswana. Botswana nyika yakasununguka yakanaka zvokuti.
Mune zvimwewo here zvamuri kuita zvekusimudzira nharaunda kungave kumusha kana iko kwamugere?
Mukoma Jonga, pari zvino izvi kambani ichiri kukura. Ichiri kukura tinganyeba kuti pane zvatati taita mucommunity muno kana kumusha. Tisati taita anything zvedu sekambani ichiri kukura. Tichiri kumbotarisa kuti mhuri ikure nekuti tine vana vari kuenda kuchikoro. Saka tiri kumbotarisa ipapa pasi. Tukutarisira kuti kana Mwari vaita sezvizviri kuratidza izvi, hatinge takubatsira macommunity edu.
Tinonzwa muchinzi Dr. Phil, zita rakauya sei iri kuti Dr. Phil?
Zita rekuti Dr. Phil iri ndakaripiwa nadirector wekambani yandaishandira munomo. Ndaishanda zviri outstanding, ndaishanda kupfuura munhu wese pabasa rangu. Saka akabva anditi uyu ndidoctor pabasa rake, munhu anogona basawo, ndichiremba chaivo. Saka kubva ipapo ndopandakatanga uchiremba hwangu webasa iro rendiri kuita iri. Saka nemo nguva Jonga mototanga kutoti Dr. Phil vanhasi.
Vanoda kukubatai, vanokubatai papi?
Mukoma Jonga, vanoda kundibata, vanondibata pa +27 71 655 655. Kana vaine maproblems wo emafinancials iwayo, tinobatsirana zvokutiwo unotoona upenyu hwako huchichinja kana wasangana naDr. Phil. Because tinokupa masolutions emafinancial wounds wako, tinorapa maunzu maremedies, ndiwe tinoproducer kune munhu wese anonga achirwadziwa nenyaya yemafinances.
Vafil Stole vachitaura vari kuBotswana naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vane urongwa hwekuparura chirongwa chinonzi Gold Card chekupa vanhu vane mari inosvika mamiriyoni mashanu mukana wekuti vawane ugaro hwemuAmerica kana kuti Green Card. Mukozeya nezvenyaya yechirongwa ichi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatavanda dzokora kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yemagold card ari kuda kutengeswa navaTrump kune vemabhizimisi vanenge vaine $5 million. Inogona kunge iri nyaya yakanaka inokwanisa kuvandudza upfumi weAmerica nekuti vanhu ava vanenge vachisvikotanga makambani avo kana kuti mabhizimisi avo muno muAmerica. Izvo zvinozoita kuti vana veAmerica vawane mabasa uye mari inenge ichiwanikwa imomo ichidzokera muekonomi yeAmerica ichitenderera iri muno muAmerica. Ndinotarisira kuti vanozoisawo zvisungo zvinoita kuti mari iyoyo isabude irambe ichitenderedzwa muno muAmerica.
Urongwa uhu hwemagold card ungabatsira here kusimudzira upfumi hwenyika yeAmerica semaonero enyu?
Zvinogona kushanda, asi panofanirwa kuti vanhu ivavo vatange vadzidziswa kana kuti pavanosvika muno votomboita muzvimwedzi zvakati vachidzidziswa kuti America inorarama sei munyaya yezvemabhizimisi.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa cheEB 5 Immigrant Investor Program chiripo pari zvino chinokokerwa icho neUS Citizenship and Immigration Services chakatangwa muna 1980 mushure mekunge dare guru reCongress rawanikwa iro richichibvumira. Pane mutsauko here makatarisa zviri kutaurwa navaTrump izvi?
Hatisati tanyatsoziva kuti zvinenge zvakamira sei, asi vaTrump vati masvondo ari kuteera vachanyatsoburitsa pachena kuti ichi chirongwa chinenge chakamira sei.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatawanda Dzvokora vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Makadini muri yeZimbabwe, makadini mukoma Jonga paStudio 7. Haisitonorwadziwa nekuti dai hurumende painotamisa vanhu ichivakompanzita vachivabhadhara kuti vawane vekundovaka mberi pavanhu, kwete kungotora vanhu vachingotamisa vanhu vachisiya vanhu vasina kana pekubata. Zvavari kuita kumasangula kumwenezi zvavari kuita zvakashata, izvo zvakashata.
Pastudio 7 makadiko, ndinonzi SH kusanyati. Kuno kukwanetsa dziri nyaya dzemapurisa atinawo zive zita rapiya vauri wanyanya mbavha hwacho hwanyanyisa vanetsa zvisingatomboiti. Dai vai uchikwanisika kumbozivisawo vakuru vacho vemapurisa vamboreke vambotendererawo kunzvimbo ino yekuwadi 16 and 17, vakomana vanyanyisa kubira vanhu zvakanyanyisa, vachitorera vanhu zvisizvo mumashopu pese nepavanogara.
Pastudio 7, makadi zvenyimi, handidi kupedza nguva, ndinoda kuti tionesane nevamwe vangu muZimbabwe umu. Masoja atakaona aya, masoja aya ngazvirege kukunetsaika, ngazvire kushama. Isaini yakanaka iyoyai, musanetseka zvenyu, musakanganwa. Uyezve munguva yavamunoona vanoti aiva purezidenti ngavarambe varipo, vamutoda kuvanyengerera varangu varipo. Mukaona zviri kuita vanhu ivo vaya vanoti varambe varipo, vanyonganisa vanhu kumalokesheni. Vanhu vanofamba vachigadzika vanhu chero paungoda unzi stand iyi paungoda garapa iwe garapa vachidya mari dzevanhu vachiba mari dzevanhu vanota mumalokesheni muvanhu ivavo. Ndinotenda paStudio 7.
Makadii zvenyu paStudio 7 aiva kuno kuti tiri nani zvedu. Nyaya ndikuchema naye inauyageza tanga vanhu vaiva kumutsvaga manje nemapurisa kuti vamubvunzisise, kutsvaga journalist akaburitsa nhau iyoyo kuri kutyisidzira, asi ivo vachiti vane demokrasi munyika mavo muZimbabwe. Ndo maitiro eZANUPF, vaakuda kumukwadza kumufiki takafira mberi. Manje takamira naGeza.
Studio 7, mangwanani akanaka kumunhu wese. Ndinoti mangwanani akanaka. Ndambotaurawo kune mukuru uyu. Zvinonzi nevakuru chisi hachiyere musi wacharimwa. Ko inga kuna Mugabe zvaakaita vanhu havana kundo vamwe vaitaura vachiti vanotonga kusvika vakuiswa muwheelchair. Iye ngaabve. Taneta ngaachibva, tichamuda.
Hallo paStudio 7, makadii. Hawa, tinofara nemaupdates amenge muchitipa. Ndinoda kukutaurawo pamusoro peavo vange vachiti pabasa reutano vari kuzoda mamiriyoni 45. Ko 60 miriyoni idzo dzakainzi dzakaenda kupada kuna mai mutungamiriri kupada. Dzakadii kubviswawo chikamu chekushandiswa. Ndopaunoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda chokwadi. Kana panozosvika 2028 wacho, vanhu tinenge tafa, taakudyanana nenhamo muZimbabwe. Zvakaoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu vanoda kupinda muchirongwa ichi. Tumirai mashoko enyu pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mutambo weCAF Women's 2026 Africa Cup of Nations wechipiri watambirwa kuLucas Moripe Stadium South Africa. Zimbabwe Mighty Warriors yakundwa neAngola 5-4 pamapenalties. Zvikwata izvi mumitambo miviri yakatambwa kuAngola newanhasi zvange zvaita mangange 3-3. Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi apo tiri kutarisa nezvemari dziri kutumirwa nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora remittances kuti dziri kubatsira sei kusimudzira upfumi hwenyika. Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standekile Mutyanga munhau dze isiNdebele.
Isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathi kuzwa umthwalo onzima kakhulu.
Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele.
Unalana amaviki from 9 February uzobamba u-16 February kuye kwatsha futhi kwatsha kungasathembiseki kakhulu izilimo lezinjengabomumbu.
Abanye abalimi echolocho lupane Plumtree lezinye izigaba bathi kuza kuba nzima ukuthola isivuno esiphezulu lonyaka. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho ehlobo lwe-gold card. Zonke indaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-European Union uthi usuvala amanye amahofisi awo aqhuba inhlelo eziphathelane lentuthuko emhlabeni jikelele. Okulinyathelo elilakho ukuphazamisa abantu abaningi emazweni ase-Afrika agoqela eleZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo eziningi zithola imali yokuqhuba inhlelo zazo emazweni aphesheya afana lalawo ase-Europe, eMelika lamanye ehlukeneyo. Sikhuluma nje ezinye zalezinhlanganiso sezivaliwe eZimbabwe ngemva kokumiswa kosizo lwemali ebivela kuhulumende wakwelemelika ngumongameli Donald Trump. ELeNetherlands lalo lithi liza kwehlisa imali yentuthuko ebeliyipha amazwe achiyeneyo. Ukunciphiswa kosizo lwamazwe aphesheya lokhu kubikwa kuphuca abantu abaningi imisebenzi njalo kugxilise lobuyanga. Sixoxela umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oyuntu eMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa ngalolu daba.
Khona kunzima kakhulu njalo kuzaba buhlungu ebantwini ikakhulu laba bantu abadubekisiweyo yibo abazathi kuzwa umthwalo onzima kakhulu ngoba inhlelo lezi bezincedisa kakhulu abantu ukuthi bathole lokho esingathi ngama essential services okugoqela umtholampilo, imfundo, amanzi, lezinye futhi indlela zokuthi abantu bafundiswe ngamalungelo abo njalo futhi abantu benelise ukuncediswa ukuthi bamele amalungelo abo.
Ungathi kuyini okubangela ukuthi amazwe aphetheya la anciphise uncedo lwawo?
njengabantu base Africa mboni ngani it's unfair ukuthi sisole laba asebequme isupport akade besinika yona ngoba akusomlando wabo vele ukuthi basisupport kungumlando wabo hulumende bethu ukuthi babone ukuthi intuthuko silayo babone ukuthi ingqubekela phambili silayo njalo futhi babone ukuthi amalungelo ethu ayahlonitshwa njalo futhi ayananzwa khathesi ke abantu beAfrika sokumele sibone ukuthi siyavuka emaqandeni silande ohulumende bethu siye demanda ukuthi izimali esizikhipha njengama taxes izimali eziphuma kwizembiwo zomnotho wethu izimali ezivela kubusiness ngibe ngithi kuprivate sector yethu esebenza emazweni ethu kazisebenze ukuthuthukisa amazwe ethu sisebenze ukuletha ukuhlonitshwa kwamalungelo lokunanzwa kwengqubekela phambili yethu ohulumende abayehluleki kwenza lokhu kumele bakhithwe ekumbusweni abantu kabaqunga izibindi bakhiphe ohulumende bamasela abantshontsha imali kaZulu bakhiphe ohulumende abangalethiyo ingqubekela phambili ngoba khathesi sokukondoda sibonele sokumele ukhwinqe amabrugwe uyibophele ebhanti lakho uzimele wedwa lokho ukuthi besilokhe sikhala kodwa sincike kwamanye amazwe sokuphelile sokumele sizimele lathi sodwa njengabantu sitshengise ukuthi singabantu phela hathi kube silokhe siholelwa ngezinye izizwe sengathi sizinkukhu zokufuywa
Lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Abanye abalimi eCholocho eLupane leplumtree lezinye izigaba bathi kuza kuvanzima ukuthola isivuno isiphezulu ngoba kusilela imvundiso yefertilizer bathi kwezinye indawo izilimo sezibulawa ngamanzi amaningi lemhogoyi sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya umlimi ohlala eDaluka eLupane othi kunenge ukubahluphayo selokhe kwana izulu nyakenye lalonyaka
izilimo ezinhle sibili yizo ezahlanyelwa esifom kubo 3 5 January kuzokufike kathesi isimo sezulu kazange sibile kunjalo nje wona lana maviki from 9 February kuzobamba u 16 February kuye kwacha futhi kwacha kungasathembisi kakhulu izilimo ezinjengabo mumbu hayi nababese befake ifertilizer lapha hayi kwacha kwacha sibili nesimo sakhona ngelizwi liqaleke ku-16 lokhu sidlalo lokathesi litshintshile lapha lalaphana onyawuthi hhayi bayakhanya
ye ezinye izilimo khona ngapho ngwenya zimi njani awusitshele sibili ngokujulile
singene vele onyeke nokulima singakanhlanyelo besikhangele ukuthi mhlawumbe le esingayithola ingaba khona inyawuthi kodwa kwaba ngamale mabele kuphela abantu abaningi abathanda amabele bafisa inyawuthi kulomunye nje wayedlayo inyawuthi sesibone kwenza ukuyithengisa ngenkomitsho ngamadola yiwo abantu abangenenzi ukulima imilimelo eminingi kazange ilinywe esigabeni sakithi lapha nxanganezelwa ku-ward 19 hhayi ayilimakanga ngendlela yakhona labo bakagatshompu kakuzange kube kuhle akubanga kuhle kakhulu kodwa laba abalima ngezinkomo umanzi wakhona babunamathe yikho kukhanya khona hhayi wagatshompu angazi ukuthi amagoda akhona ayingatshoni kumbe kwakusiba njani kwakuzwela ukutshisa kakhulu esimeni sakhona ngomumo waleyo leli-ke izulu eline elikathesi nge-16 kuzobamba kathesi yilo silibone lusina ngendlela ephezulu ngoba umfula lo esilawo thina ugcwele kakhulu ye kuba ingozi ke kulabana abasebesondele duze kwalapha kakhulu kuma-westland la kumbe sithi khona duze kwemifula lapho kugijima khona amanzi zilimele izilimo lezi ngoba i-5 days yona liyana kusiya ku-20 hayi zisele zime kubi kwasala nje amabele wona ade sephezu kwamadolo usiyeqolo ye angasala
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya umlimi ohlala eLupane esabelweni obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDaluka Sixoxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana Mokisi Ncube ohlala ePlumtree.
AsiZulu lapha sikaze sibone besikhala nje last week lapha singasalibola amabele vele bese yiproblem but asengathi avukile but ngendlela eselisena ngakhona ikuthi indawo yakithi ngapha ilamagusi lamaphale but hayi amaphale ngibona ngathi kuzaba ngcono hayi ezifuyweni hayi akusela lako kubili kuthatha utshani yiwo sokukhulela inkomo mpela noba khuloko amathole okuseleli ma sokuphakathi kotshani ngeke kusakubona no hayi siyambonga uNkulunkulu hayi but ngibona ngathi sizadobha ngendlela elingangakhona but bese lifanele ngabe liyama kancane
pho nxa kunje Ncube amabele lezifuyo kuyahamba njani
ye hayi amabele wona endaweni yethu ngapha mvela ngathi asasengcono ngoba kulamisenya kakhulu kule gusi khona kwengathi mebis yethuka iproblem uhulumende wayethe uyasinika i-top dressing but ma i-fertilizer sibuya sesithola siphiwa i-fertilizer emnyama 27% asiyazi ukuthi isetshenziswa njani yikho lapho sile problem khona sasithembile ukuthi singathola i-top dressing lemhlophe sizasila but ngendlela zakhona uhulumende angazi ukuthi uhambise njani leyi esiyiphiweyo siyayifaka nje kodwa-ke layo ayenelisanga ngani ngoba izwi lakhona linenga hayi izifuyo ziraiti kakhulu gips hayi izifuyo ziraiti kakhulu khona kunzima kunzima yikuthi sishota i-fertilizer kakhulu kakhulu uhulumende ma angasinceda nge-fertilizer singazi ebantwini lapha ngoba ma kuthiwa siphiwe i-fertilizer ayi kumbeli kufika kungaseyiyo le esiyithenjisiweyo asikwazi ukuthi kuhamba njalo maybe uhulumende la engangenela ngolapho ngoba upresident uyabe sinikile mpela ethi top dressing but end of the day sithola sokuyi-fertilize emnyama lokuthi isetshenziswa njani asiyazi mpela yikho esikhalaza kakhulu kuhulumende kuloko
lowo ngumlimi umnumzana Mokisi Ncube obexoxa lo Gibbs Dube we-studio 7 ese-Plumtree. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iVatican ithi uPope Francis ulokhu egula lanxa nje esesidla, ithi ulele kuhle lamuhla. Kubhubha abantu abafika phose amatshumi amahlanu engozini yendizamtshina ewe edolobheni le-Omdurman kwele-Sudan. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi ufuna ukunikeza izinothi ezivela kwamanye amazwe ezifuna ukuhlala eMelika imvumo yokwenza lokho eyohlobo lwe-gold card ebiza amadola ayizigidi ezinhlanu, 5 million, njalo olephepha leli engathola i-citizenship. Umphathintambo kahulumende weMelika uMnumzana Howard Litnick ubikwa esithi uhlelo lolu lulakho ukusungulwa ngemva kwamaviki amabili alandelayo luthatha indawo yalolo obeluvele lukhona olwama-EB5. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ochasisa kabanzi ngohlelo lwe-EB5 lolwe-gold card.
Into le ekhulunywa nge-gold card ingathiwa i-replacer i-EB5 into entsha. So kwakathesi siyabe sesiphongumelela nje sizwe ukuthi ama-details athini. Ngoba siyakwazi ukuthi i-EB5 ibile minimum ye-$1 million plus 10 employees. And kwakumele kunikwe 10,000 ama-visa angkhona by Congress. And away 3,000 of the 10,000 aye fanele nikwe ababe nika ethwa yona hi high economic investment or ama companies or abantu ababuya lama companies a investor in high tech science loko njalo njalo ongathiwa kuyenza izinto as a AI le the future but gatesi akukachasisa ukuthi i 5 million lay gold card abantu ababelethwa lapha are they going to be vetted hi Congress yini or baphongunikwa ni gold card yona le bengena okunye i-B5 ubumelela 5 years ukuthi ube yi-citizen uhlala lapha as an EB5 holder but kathesi i-gold card leye 5 million asikwazi nje and u-President Trump yena uthi kuzabe kuncedisa ukubhadala isikweleti ze-deficit ye-America kathesi ezifika ku-$37 trillion i-10 million visas at 5 million every year uthi yena kuyabe kuncedisa to pay down isikweleti from the government. Vele these measures eziyenzwa ngamanye ama-country anjenge-Greece, Malta, Belize, lama European countries abo Netherlands for investors. Mawe na ole nkomponi yako ufuna ukuzo investor in America or anywhere in the world. Akho nama golden visas. So I ukuchiana ikuphunguka hi the monetary amount. Ngoma in most countries abo kuma 300,000, 500,000, less than a million. Siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he's all about making America great again and ukuthi everything should be focused and initiated to benefit America. Sake sabona in 2021 EB5 babe sithi ama problems angkhona it was hard to trace ukuthi ababe nikezwa lawa ma visa from overseas. Abaningi bangkhona babe ngakwanisa ukuthi babaveze ukuthi bavela ngapi ukuthi imali zangkhona zivela kuphi. So kathesi i 5 million hayi uyabusa le mali engathiwa is more than that ukuthi bakunike yona leyo visa. Ngiyabonga msakazi.
Lo ngumnumzana Tim Moringai ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelayo ecingweni ekhona pha eMelika. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abachayela ihlombe isizalwane seZimbabwe yonkosikazi Sizani Charity Chuma ngemva kokubafundisa ukuchiyeneyo okokuziphilisa besithi lokhu sokutshintshe impilo zabo kwaqeda indlala lobuyanga ikumdeni yabo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli linina lako golide unkosikazi Chuma odabuka ePlumtree. Unkosikazi Chuma usezikhandele omkhulumlando wesikolo sakhe semangako eGoli esigavela besifazane ikakhulu beZimbabwe ulwazi lokuhlobisa amaqhathanzipho afuna ukuthi nxa inyathela kuzwakale.
I empower them just for job opportunities. You will find ukuthi ibeauty is not even in her and it's not even a career yakhe but because it can create ukuthi uthole ukuthi sezigcine sebanemali umsebenzi job opportunities or running their own businesses. So into yabe ngiphusha ukuthi ngiyabe ngibona ukuthi that's how I started.
Unkosikazi Chuma uthi zehla sijuluke ezentokozo nxa esebona izinkulungwane zabomama abebebhekane lenhlupe esabekayo sebekhomba ngophakathi ngenxa yamakhono abagavela wona. Uthi baningi abamenze waba yilokhu ayikho khona yikho laye efuna ukwenza abanye babe njengaye.
Ngiyabe ngifile ngathi ngithole i-gate pass yokungena ezulwini especially uma ubheke i-product yakho ubone ukuthi you know what ngumntanami lo you know what I know ukuthi uphumaphi. You know when I look at Aurora Sang, when I look at Usthembiso, the Simplicity, House of Beauty, they are now running these companies especially uma silama graduation ngiyabukela ngithi yeah they've worked.
Omunye wabathakazelela imisebenzi yakhe unkosikazi Thembi Dube.
Usicharity ukukhulisa abantu abaningi abanye ba overseas. Many people they've gone overseas from rural areas. Umuntu bone excited ukugibela nje inqola moya for the first time. Yabona uthole ukuthi ujabulile, you know. She that yena mayibona umuntu ejabule ekhuphuka is her joy as well, is her strength, you know. She feels what she has achieved and that is good. You know, she sleeps well at night when somebody is successful.
Isicombecombe kulesi sikolo sakhe semangako njengoba kukhandwa kuphothulwe omacombane abamkantshobomvu. abanye zintshantshu zokucomba ubuso, kanti abanye sekuzingcitshi zamaqhathanzipho, bese kusiba labonakantshiya labonasibutubutu abakubotoza igazi ligijime. Unkosazana Juliet Chinyanganya wenza phose konke lokho.
Senza amazipho, massage, makeup, lena ifayile ngizenzile, na waxing, eyelashes. Mangi ngasebenza then khona ukuhlanganisa imali ukuthi ngivule eyami i-beauty spa. I would love to do that.
Bebeqinisile abadala uma bethi ikusasa liyabekelwa njengoba nanku phela labo unkosikazi Chuma abebafundisa ukubhiconga, yibo namhlanje asebethi bangambamba bamchiye ebuchelenzi okwejiji. Uyabonga kakhulu unkosikazi Sithembiso Mpofu, umnini wesikolo sokucomba-comba esesimplicity beauty box.
I never imagined myself nginesikolo kahle-kahle because wayehlala asho athi kimi hamba go and open stay, hamba uvula mina ngisitshela ukuthi ngizovula nje something encane nje ngifake imirayime makeup ngibe ngisenza ama-clients enginikeza nje imali encane. So wangigqugquzela, esh, we had a lot ama-fights elwa nami until ngaba right. Ngiyajabula kakhulu, I'm so happy. Thank you so much, ngiyabonga kakhulu mamazini.
Unkosazana Rorisani Ngwenya laye selesikolo sokucomba-comba asebiza ngokuthi House of Beauty.
Kahle kahle ngiswele amagama amaningi okubonga, but I don't mind saying it million times. Imangago yangiphakamisa kakhulu ngomem charity. La engaqalela khona mina, I'm just a village girl. Bengizitshela ukuthi nje ngizo impilo yami izophelela as a waitress, but check now, I ended to become this just because of Imangako.
Kulithemba ke leningi lalabo mama ukuthi ngala makhono uma ngoyezwa suka ukubhazalala eziko lemuli zabo zilale ngesibomvu. Uthuso Khumalo, umele Studio 7 eJohannesburg.
Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Mighty Warriors linqotshwe ngele Angola 5-4 kuma penalties lamuhla emdlalweni weWomen Africa Cup of Nations odlalelwe kwele South Africa. EleZimbabwe linqobele Angola nge 2-1 njengalokho elakwenza ngele Angola emdlalweni odlalelwe kulelo luzwe kunsukana ezedluleyo. Kugcine kutshaywa imbekwa ukwenzela ukuthi kube leqembu elilodwa elizaqhubekela phambili emdlalweni le. Lokho kutsho ukuba eleZimbabwe seliphumile kumncintiswano lo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo Muzwethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo.
Ukunqotshwa kwama Mighty Warriors kuma penalties yiAngola kutsho ukubana abasaqhubekeli phambili bezama ukuyancintisa kuAFCON yabo mama. Siyananzelela ukubana ucoach uGwinji 15 kayitshintshanga kakhulu i-team yakhe kuleyo eyadlala eAngola. Ukhiphe nje uDanai Bopo waseqala ke ngoChristabel Katona. UChristabel Katona nguye ke oyenelise kubana ehlohle okwakuqala kwazokuthi uEthel Chinyerere wasehlohla okwesibili. Uhambe leqembu nje elifananayo okutsho ukuthi kusase lomsebenzi kakhulu sokumele bebuyele phansi bezame ukulungisa iqembu.
Kuyini okwehlulayo lapha babahadebe?
Ungathi kulokudonselana kakhulu kumdlalo wabo mama kakhulu lapho inxaso ukuqatshwa abaqeqeqeshi ukudonselana kakhulu lokhu mbona yikho kusuka kubangile ukubana iqembu lingazadlala kakuhle. Kuhle khona ukubana liqeqeqetshwe ngabantu abangabomama abanjengaye uGwinji 15 kodwa uma kulokudonselana kusuka kube nzima ngoba abanye babe befuna mhlawumbe ukubana iqembu liqeqeqetshwe ngumuntu ongubaba besithi obaba balolwazi emdlalweni wenguqu. Kodwa siyananzelela ukubana omama labo sebebuya besiba lolwazi olukhulu kumdlalo wezenguqu.
Kumele kwenziweni Hadebe lapho?
Kuqakathekile ukubana inhlanganiso yezifa ihlale phansi ilungisise udaba lwama Mighty Warriors, njalo bengazalulungisela phezulu kuphela kodwa beluqalisele phansi. Ngokubona kwami okwakhathesi ungathi iligi yabo mama kayibhalansanga kakuhle ngoba umdlalo ngingathi kawusabalalanga ilizwe lonke. Masingawosala singazama ukubana usabalale ilizwe lonke, sikhona ukubana sithole ithalente eningi engahamba iye melela isizwe. Kungakho ke kuqakathekile okwakhathesi ukubana ikomiti yona le entsha ekhethiweyo yezifa ukubana ilungise umdlalo wenguqu wabomama, kodwa besukela uphansi bengazakhangelela phezulu kuphela. Singakhangelela phezulu kuphela, siyabe sisenza lokhu abakuthi ngama shortcuts. Esikhathini esiningi ama shortcuts lawa aya avamanga ukubana ebone abantu bephumelela emdlalweni wenguqu.
Lowo ngomuzo wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ngiyabonga, ngiyabonga Studio 7. Into nje engidanisayo yikuthi thina abantu bakithi, we don't talk about the reality. Siloke sikhuluma ngezinto ezingayisiyizwe. Let's come to the point. Ugeza wenze kanje, ukhulumile ukuthi hayi wabiza i-journalist umfoka Mhlanga, uBlessed Mhlanga, wazokhuluma indaba. UBlessed Mhlanga, thanks God, uBlessed Mhlanga wazibamba zaba wazispreada. Even though noma sebembophile akusasizi, iqiniso selikhona, wonke umuntu uyakwazi ukuthi iqiniso yini. IZipra yayingasho yamaNdebele, IZipra yayiZimbabwe People's Revolution Army, i-includa each and every person. Uyakhuluma ukuthi laba bantu bachaya impi yiba baliberatayo, waye kungasakhulunywa ngawo. So now mina ubuhlungu engibuzwelayo ukuthi ubaba lo ubotshelweni ngoba ulandwele ijene, ulandwe ngumuntu, umuntu lwana ngumsebenzi wakhe okukhipha izindaba, uhola ngakho ukukhipha izindaba. So into ekhona, singabantu beZimbabwe, let's help this man uMhlanga, uBlessed Mhlanga, onguye okhipha indaba lezi.
Siyabonga, siyabonga, ngiyaphila na, njani izulu, kuyavuneka into nyaka? Yebo phela. Hayi, sibonge Daluka, ungekhohole, yesibonge kusivalo, Gagangola, Afinyela, Stephroti, Spangan 1 and 2, yekomalava, ewanke, emabale, hawu, philani bahlobo bami, umoveli ngwenye olikhulumisa, ngilithanda lonke, lonke balandeli bomsakazo. Siyabonga izulu, lihlakule phela, singangeni kulokhu esingene kikhulu nyaka. Sizibuya.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7 lonke basakazi labalali nje. Linjani izinto ezijiyeneyo? Hayi, kwakuqala nje besithanda ukuthi sikutsho yami leyo Debe, ngifisa ukuthi ifundwe lapho ifike elilalele lonke. Mina ngithi khona le ndaba yokuthi kuthiwa uMnangagwa aqhubeke esembusweni le ayisebenzi le. Kade sisokola umuntu lowo usebenze lo mgabe kudala, sukela kudala into yabo. So ukuthi aqhubeke ezembusweni ayisebenzi into yakhe leyo muntu lo, kumele amachiyele abanye. IZimbabwe le asomuzi wakhe, asomuzi ezanu futhi. Abantu bonke bezanu bona laba bayalele kuphathi ezanu, abatshintshi lezikhundla, bakulele ezikhundleni. Kungani kade kungayenziwa kufana namanye amazwe ukuthi kuchiyelwane izikhundla? Kungakhethi imhlobo ukuthi liyiNdebele, liKhalanga, lidonge litholakale nje sezikhundleni khona ngale phezulu kuparlament, but kulobandlululo ungena abafuna ukudla abazisekela izano abayibo abakhulumela izano kakhulu. So ke sicela ukuthi izano ngani yasihlonipha kancane sikhangele konke singuZulu siyakhala kodwa sifise lezikhalazo kazisatshelwa umgwaqo ifile yonke into ayikhanyi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ku-Life Talk lamhla sixoxa ngoncedo lwemali ethunyezelwa izihlobo labangane ekhaya ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Yabo ke sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngisithi luyalandela uhlelo lweLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.